A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 19th, 2017. And this is the Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about efforts by the opposition People's Democratic Party together with other organizations based in the diaspora who are trying to force the government to allow Zimbabweans in the diaspora to cast their votes from the countries that they are now leaving.
The government has repeatedly said that it will not allow those abroad, except embassy staff and government officials on national duty, to cast their votes from outside the country.
Tendai Biti, the PDP president, is said to be on the verge of filing a court petition compelling the government to allow diasporans to cast their votes.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave shortwave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join us right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo kambezulu kandaba mthwakazi omuhle lamhlanje ke kuhlelo lwethu lwe Diaspora Forum sixoxa ke ngemizamo yenziwayo ukuba izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zenelise ukuvota kukhetho oluzayo zivota ke zisemazweni lapho ezihlala khona lokho kuthiwa ngesilungu i-diaspora vote. Siyazi ke ukubana uhulumende usethena hayi kasoze yenelise ukubana izizalwane eziphandle kwelizwe zivote ngoba uthi yena akula mali njalo isikhathi sisesilutshwana ukuthi balungiselele njengobana ke lasekhaya khona le bayalungiselela ukubana ukhetho lwenziwe kodwa imizamo yakhona ikhanya ihamba kancane kancane jonga.
Awongu vateleri ne vatariri nasi nyayatiri kukurukura pachirongwa Diaspora Forum. Ndiyoyo yekuti vana weZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachibvumidzwa kuvhota. Zvinonzi pane matano yekuti pange pachiendwa kumatare edzimhosva kuti matare amanikidze kuona kuti hurumende nesangano reZimbabwe Electoral Commission vaita kuti vana weZimbabwe vabvumidzwe kuvhota sezviri mubumbiro remitemo. Tanzwa kuti mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana PDP Vatendai Biti vari kuitawo hurongwa hwekuti vange vachigadzira magwaro ekuenda nawo kumatare edzimhosva pamusoro penyaya iyoyo. Tinonzwawo kuti masangano akaita seZimbabwe Citizens Initiative rinove riri muno muAmerica nerimwe rinonzi Zimbabwe Diaspora Vote riri muSouth Africa ndemamwe emasangano ari kushandawo pamwe chete navabiti nevamwe vose vari kurwisa kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachibvumidzwa kuvhota. Asi semaziro atinoita nekunzwa vachitaurwa nehurumende kana neZimbabwe Electoral Commission vanotiwo havana mari kana zvikwanisiro zvinoita kuti vange vachikwanisa kuti vana veZimbabwe vavhote vari munyika dzose dzavari pasi rino rose. Zvichireva kuti vanongobvumidzwa kuvhota ndevava vari kushanda kumizinda yeZimbabwe nevamwe vanenge vari kunze kwenyika ikoko kwavanenge vari munguva inotwasarudzo vari pabasa rehurumende ndo vanobvumidzwa chete kuvhota. Saka toda kunzwawo nhasi pfungwa dzenyu pamusoro penyaya iyi kuti zvoitwa sei, muri kutsigira here urongwa hwaakuitwa nemasangano ari kunze aya pamwe chete navabiti wekumanikidza kuti vanhu vange vachibvumidzwa kuvhota sezviri mubumbiro remitemo. Chris.
Yes, Jonga, this is a very timely topic because, you know, elections are less than about a year to come. But, you know, we have all these issues coming up.
We also had that either tomorrow or this week, political parties are going to inspect the biometric voter registration kits that the companies that were shortlisted will be displaying in Zimbabwe. And I think it's a development that is positive for voting. Mm. But the fact that Zimbabweans in the diaspora are exempt, are not allowed to vote. That's a fact now that people should discuss today.
Yes, John.
Yes. Tanzwa kuti tava na Jacob Mafume vanove mutauriri webato rePDP. Tinogamusirei nemufaro pachirongwa chedu vaMafume. Hanzi nhare yavo inenge yaita mambara zvakare. Regai tione nhare nhasi dzinenge dziri kuti netsei asi vari matii manenyika kwamunokwanisa kuvhota pindai pachirongwa. Nhare dzedu ndidzodzo 001-202-619-2077. Makangofona tinokufonerai kuti munge muchitaura. Tanzwa kuti vaMafume vadzoka zvakare pachirongwa. VaMafume tinogamuchirai pa Studio 7 Diaspora Forum.
Tinokutenda ino kuti gamuchira ku diaspora uko.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mungati tsanangurira here mamiriro yakaita nyaya yatiri kunzwa kuti pane hurongwa huri kuitwawo nebato renyu richishanda nevamwe kuti pange pachiendwa kumataridzi mhosva kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachibvumidzwa kuzovhota musarudzo dza2018.
Yes, chiripo ripo ndechekuti mubumbiro redu remutemo ratakagadzira semapato mazhinji akabatana vanhu vakavhota. Bumbiro redu remutemo iri rinopa marights kumaZimbabweans kwese kwese kwavanenge vari. Mukatarisa pachapter 67 pane hatinotiwo mapolitical rights. Mapolitical rights awa ndiye kuparticipata munyaya dzematongerwo enyika, ndiye kunge munhu achikwanisa kuvhota, ndokunge munhu achikwanisa kuita ma choices avanofanirwa kunge vachidini vachiita. And ma rights iwawawa ari fundamental, anotaridza iye kuti muZimbabwe kwese kwese kwaari mabodies akaita sehurumende sezeki vanofanirwa kunge vachiisa matano ekuti maZimbabweans iwawo akwanise kunge achisarudza vatungamiri vavanoda. Saka ndo zvatagara pasi navabiti vatendai biti vanova ivo gurukota guru kwazvo panyaya dzokuinda kuconstitutional court vachiitavo nyaya yavakaita yavane mukurumbira pasi rese. Iko zvino inyaya yemachild marriages inova iyo yakabetsera kuti machild marriages aabolishwe muZimbabwe. Inova judgment yekutanga muAfrica yose. Saka takati regai tiise musoro pamwe chete nevari kudiaspora ikoko kuti tiinde kusupreme court kwavana chief justice mutsva anova iye anofarira zvemutemo zvikuru kuti vaverenge mutemo uri pachena zvakadai kuti vange vachibudisa kuti vazhinji veruZimbabwe vakugara kunze kwenyika vange vachivhota.
Saka zvinotarisirwa kunge zvichiitwa riini izvi, nokuti hanzi simbi inorohwa ichapisa, tichiona kuti mazuva acho aswedera.
Panapa nguva yatava inoyi yavabata pano bata nepapopo. Zvotoita ndezvekuti muno muna Mei tichange tichitarisira kuti application iyi inenge yakandwa. Tanga tichitaura vabiti vanga vari kutaura nemaorganizations ari muno muZimbabwe nemaorganizations ari kunze kwenyika kuti vange vachiisa musoro pamwe chete, tichiwanawo vanhu vari kudiaspora vanobvumira ivo kuti mazita avo aiswe panyaya iyi, vachitaura kuti ivo vanenge vachida kuzovhota vari pavanenge vari ikoko and vanoda kuti zeki iva register, nekuti kuvhota kwacho kunofanirwa kutanga pakuregister apa paregistwa. Pacha registwa munhu wese, then kana vanhu varegistwa vozokwanisa kunge vachivhota. Saka tikapotsa pakuregista vanhu apa hatizokwanisi kubudirira pakuvhota. Saka tinofanirwa kunge tichiisa nyaya yedu, nokuti makits acho ekuregista vanhu ava kutotestiwa. Saka yava nguva yekuti tinge tichiudza vezeki zvikurukuru mudzimai anonzi Makarau nevematare ava vana chief justice kuti vange vachiita zvinhu zvinenge zviri pamurawo. Saka tichakanda muna Mei munomu.
Thank you so much, Mr. Mafume. Do stay on the line. I think Mr. Gande has a question to throw to you, but Mr. Mafume was just saying as a party they are working with those organizations that I mentioned, the Zimbabwe Citizens Initiative and Zimbabwe Diaspora Vote, to make sure that they fight for diaspora vote. And he says the first step towards this vote is the registration process. And as soon as the BVR kits are acquired, I think then registration should start. And which means that wherever people are, that will be happening even here in America. That is if the court says people should vote in the diaspora. You can go ahead, Chris.
Yes. Mr. Mafume. Hello, Mr. Mafume. Yes, Mr. Mafume, you are a lawyer yourself.
Yes.
I have this question that I've heard since, this biometric and, the diaspora voting issue came on. Supposing the elections have been done, whoever wins is taken to court by someone in the diaspora who says, I didn't vote, I didn't cast my vote. Now I want these elections nullified. Is there a possibility?
Well, look, as a Zimbabwean, like I mentioned earlier, they have absolute political rights to participate in voting and so forth. And technically speaking, as you are saying, it is very important that someone can challenge the legitimacy and the validity of this constitution if it deliberately ignores certain Zimbabweans. So if you have been ignored, you are quite right. You have every right to go there and say, my right is enshrined in chapter 67, political rights, of to make political choices freely, to free and fair and regular elections, and to elect a person. And it says in subsection 3, subject to this constitution, every Zimbabwean citizen who is over 18 years of age has the right to vote in all elections and referendum to which this constitution or any other law applies, and to do so in secret. So every Zimbabwean is given the right to vote. Sakavaruku diaspora, ma Zimbabwean vese under the constitution, and it is very a legitimate point to make to say that me as a diaspora, you can do a unaita zvakaitwa na jealous mawarire paakaenda papa akaforceredza nyika yese kuti inge ichiita my election panguva iyoyo, nokuti akati I right yangu ndiri munhu kuti ndinge ndichivotera hurumende yandinoda in terms of the constitution every 5 years. Naika. So kana iwe uri ku diaspora, yava kodzero yako yekuti uparticipate in every election and every referendum inonge ichibatwa nebumbiro remutemo ratakapasisa iri.
Thank you so much. Chris, we are joined by Mr. Promise Sande, who is the chairman of the Zimbabwe Citizens Initiative. And Mr. Sande is based here in the USA in Florida. Welcome to Studio 7 Diaspora Forum Live Talk, Mr. Sande.
Yeah, thank you very much for having me.
Welcome. May you please explain the role your organization is playing in this move to have Zimbabweans in the diaspora cast their votes?
Now, what our organization is doing is simply mobilizing Zimbabweans and across the diaspora, and sensitizing and educating Zimbabweans all over the diaspora, which is the right to vote, unlike what ZANU-PF has led people to believe, we actually have that right, and that we have to speak out to the fact that we should exercise that right. Saka panenya dzese dze kumbunyikitswa kunoitwa vanhu, chinhu chinofanira kutanga kuitika ndechekuti vanhu vazive marights avo. People have to understand their rights first, and it's actually an educational process yekuti vanhu vazivisise kuti marights avo ndeapi. Saka that is part of what Zimbabwe Citizens Initiative is doing, talking to Zimbabweans across the world and educating and energizing the fact that the right to vote is your right, despite the fact that we have been displaced from the homeland. That right cannot be taken away from us simply because of the fact that we are not domiciled in Zimbabwe. And also we are seeking to engage international partners. We are seeking to talk to international organizations that actually help with the election processes in Zimbabwe. As we know, Zimbabwe received technical help to hold elections from organizations such as the UNDP, and we want to go back there and say, if the Zimbabwean government is not willing to provide 4.something million citizens outside the world, if they are going to deliberately disenfranchise 4 million Zimbabweans, then those organizations have to think through whether they want to provide that technical assistance. And also, we want to make sure that if they are going to provide technical assistance to a voting process where 4 million people are disenfranchised, then as Zimbabwean citizens, we need to stand up and speak and be able to force those organizations to come back to the Zimbabwean government and say, hey, you are about to have an election. You have 4 million of your people that have been displaced from the country. What is the plan? Are these people going to be allowed to have constituencies where they can vote? So that's where we are coming up as the Zimbabweans in the diaspora.
Oh, thank you so much. Do stay on the line. Chris Data Mutereri, andizowe ndimukoma, ndibaba, ndimai vari ku South Africa, vanonzi Mukwai. Hello?
Hello?
Eh, makadi?
Ndiripo toti makadiwo.
Takasimba, ndiani avo?
Ndi Misi Mukwai.
Va Mukwai?
Yeah.
Aiwa, tinotenda zvikuru maita muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pehurukuro iri mudariro iyi.
Ndinoona sokuti zvokuti vanhu vavhotere kunze hazvishandi, because iyo pakutanga chaipo nyika haina mari. Saka handioni zvizvozoshanda kuti mari inozobvepi mari yekuti vanhu vese vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota. Plus vamwe vavo registration havatorina, havasi muvhotas ro. Zvingoripo ndizvokuti sokufunga kangu nzvimbo dziri around zvokuti muSouth Africa, Botswana nevamwe dai vaikwanisa kuvapa transport kana kuti varege kuomesa mumabhodha vanhu vangocross vachindovhota. Ndozvingatoshanda izvo, kwete zvokuti vativhotere kunze kwenyika hazvishandi. Plus rigging inonga iri too high.
Vamukwai, panyaya yemari kamanzwa vasande vataura kuti hurumende iri kubatsirwa nemasangano akaita sana UNDP inogona kungotaurawo kuti iri kuda mari yakati kuti vaone kuti masangano anovabatsira avabatsira nemari inokwanisa kuti vaite izvozvo.
Ivo hazvishandi, zvonga zvatopa mukana wekuti hurumende ibire. Vanongobirwa zvakadaro vavhota vari kunze kwenyika. Zvindoona kuti ngatingosiyana zvavai munyika macho ngavavhote still, because anobiro yati haisi kubva yanya last time takaita maelection MDC yanga yakatohwina asi yakaramba. Saka hazvibatsiri, ezinongo vamugade vachangopona kuita election kutowesta mari resources, pano kuti zvimari zvishoma zviri munyika titoona toita sei tiraramise vanhu. Vanongoshandisa mauto nemapurisa.
Rambai muripo tingoisa mubvunzo iyoyo kuna vamafume. Vamafume ndofunga muri kunzwa zviri kutaurwa navamukwai. Hanzi nyaya yekuti vanhu vavhote vari kunyika dzavari havaonei chibudirira, ndofunga mazwa vachitsanangura. Vari kutiwo zvakare vanotyira kuti ndoumwe nzira yekubirwa kunoitwa sarudzo.
Hationi kudaro, vanhu zvinobudirira nokuti haizi Zimbabwe yega iri kuzviita izvi. It is not only Zimbabwe which is doing this thing. And all the other countries, people in the diaspora are voting. The trick is in the registration. The trick is in your voter roll, the monitoring thereof. We need to move with the times. We need to move with the best international practice. Our constitution says every Zimbabwean. It does not give a geographical location of that Zimbabwean. It says every Zimbabwean must freely participate in every election and referendum that is held under this constitution. So if we want to obey the rule of law, if we want to obey the constitution, we must put steps to put those measures into place. Democracy is expensive, it's not a luxury. We must endeavor, and we need to put up mechanisms that prevent rigging. We cannot move back to Stone Age politics. You can't say a car will cause an accident, so everyone in the country must move with a scotch cart or must start riding donkeys again. We put in measures to make sure that cars do not have accidents that will damage a lot of people, but we must allow people to have cars.
Thank you. Vamukwai, ndofunga manzwa mhinduro yabva kuna vamafume.
azvishandi as long as anopf ndiri kuti nazvishandi as long as anopf echandisa masoja nemapurisa nangwe vakanyavhota zvakaaka takanzi tavhoti yahuyai any opposition yahwina zanopf inongoti no saka nyaya iripo ndiyo kuti vatsvage way yekuti mapurisa nemasoja arege kurova vanhu ndendozoita maelection kuita paelection ndotoona kuti kupedza nguva azvibati
aiwa maita basa vamukwai dai nguva yechibvuma takupai mukana wekutaura rwenyu zuva rese regai timbopa mukana tine mumwe muteereri tisati taenda kuna vasande Chris
yevo chonga silo masuku ose DRC DRC kunjani apo masuku
ngiyaphila kunjani baba
hayi siyaphila ungaphi kwe DRC eKinshasa
uselumbumbashi la
oh uselumbumbashi
yebo
baba ye kunjani umumo khona ngapha
hayi ngapha kuseAfrika ngapha baba
hayi kuhle ungasiphi imbono yakho ungasiphi imbono yakho
yebo ya uyabona into ehluphayo lapha kunezinto ezintathu ezikhona uyabona ibizwe baba lifuna ukulungisiswa abantu abavizilela izikhundla uyabona bethiya thina abantu emele sibavotele sisegqekele okwamanje into engiyibonayo ebaluleke kakhulu ukubana abantu baqaye balungise i-economy yelizwe uma ngabe i-m d c ingahambisani nezanu izanu kayilungiseke i-economy yelizwe kodwa then amavoti azobuya abantu bavotele bavotele igovernment ebafunayo njamanje abantu bayahlupheka uya-understanda le nto engikhulumayo manje
hayi ngiyakuzwa
abantu hlupheka kahle yebo umgobo umayetheni akafuni ukuphuma esihlalweni ngoba akekho umuntu ongakhona ukuthi bize mina ngibona eqinisile mina i-right because manje abantu balela izikhundla la amavoti abuya azofika manje abantu bazotshaya indawo yonke belela izikhundla akula muntu oza nesengo lakhe lokubana njengamanje uma ngabe amavoti ebuya sinkinezela 1, 2, 3, 4 yabona thina sangena emaplazi semaplazi sihleli khona njengamanje sesakuthi uthangayo uma ezenzeni ozolihlabalo futhi babuyele emaplazini asinazo indawo zokuhlala uvele rizeva ngeke azawini akabuye neplani yakhe ayitshoye ukubana yena uma efuna uzongena uzenza 1, 2, 3 yini into azoyenzela abantu ngoba manje umuntu ofuna ukungena ofuna ukungena xa yekha ngasemathebelelendi akhuluma ukubana yena le mathibrand i-gookground yathi gookground why inetizonda ze-gookground abantu siyahlupheka khuluma ngokuhlupheka khuluma ngokubana wena uzolethani ayenzela nto encane ukubana uyabona ukuthi abe namandla akhona ukubuya akanamali akanani ayikho into ayenzayo but abantu bakulawa batha abantu bahlupheka lapho ayenawina khona okay abantu bamvotela wathi uwinile akangelanga ehlaleni yini into esizoyenza futhi kusazathini
Hayi kuzwakala imbono yakho sibongile kakhulu mnumzana.
Yebo baba ngiyabonga.
Okay. Yeah, jonga he touched on a number of issues there. He says basically you know the problem with our politicians is that they are fighting for positions you know at the extent of you know articulating what they're going to do to the masses and so forth, and this he says as a result when President Mugabe says I am the only one who's capable he might be right.
Okay, maybe we can go to Mr. Sande. Last Sande, nyaya iripo mainzwa iri kutaurwa nevamwe vateereri hanzi nyaya yekubirwa sarudzo dzinogona kubirwa kana vanhu vari kunze kwenyika vakapuwa mukana wekuvhota iwoyo uyewo nyaya yekuti vanofunga kuti hapana mari yacho yekuti inge ichishandiswa munoti
nyaya yekubirwa zvekutya kuti vanhu ngavasavhote nekuti tinobirwa ka zvinotaurwa nemunhu asinganzwisise kuti what are rights. You cannot take away someone's right because you are afraid that a vote might be stolen. If a vote can be stolen in Msengezi and Menezi and Chirumanzo, why should you deprive a Zimbabwean who is in Johannesburg from voting simply because you fear that the election might be, the result might be, you know, might be stolen? So that one, that notion, please, Zimbabweans, let us look at that. Let us look at that as absolutely a non-starter. People's rights cannot be stolen because we are afraid that the vote might be you know, the vote might be stolen. Now, let's go back to the understanding that when we are talking about the diaspora and we are talking about money, people just get scared when they hear the word diaspora. People should realize that someone who's in Gaborone, someone who's in Lusaka, someone who's in Mpumalanga, someone who's in Johannesburg, that is the diaspora. Saka, my resources, wow, they are not resources. People start thinking of flying to Australia and all these things when you talk about the diaspora. The citizens of Mozambique were allowed to come and vote in Zimbabwe. The government of Zimbabwe provided the technical resources needed for Mozambican citizens to vote in our country. Why? Because the Mozambican government, the Mozambican people recognized the need for their people to be able to participate in an election. This is all about political will. This is all about the will of the government of Zimbabwe and the people of Zimbabwe to participate in a voting process. It's not, and when if you realize the votes are stolen simply because when people vote and in the vote counting is done in different constituencies, then that vote can be stolen. So the fear from ZANU-PF is actually the fact that they will not be able to steal the vote that's going to happen in Washington, D.C. Because the results that are counted can be verified on the spot without someone being bought by $10-$15 to fager the vote. So the fear is actually in the fact that ZANU-PF will not be able to steal the diaspora vote. If the diaspora vote was an easy way for ZANU-PF to steal, this diaspora vote could have happened 10, 15 years ago because it would be an easy avenue for them to steal.
Thank you so much, Mr. Sande. Please do stay on the line. Taita mutereri vameja mapfumo varikumashingo. Maswera sei?
Taswera, ni maswera sei, Mr. Jonga.
Aiwa, taswera zvakanaka. Kuri sei kumashingo?
Kumashingo kuri raiti zhara chete.
Zhara. Asi tarai chiriko zvayo kumashingo ne carpet.
Aiwa singo zvari carpet yachiya kuti chamambembe carpet yacho.
Aiwa hanzi chinokura chinokota mauya garawo makora akati kuti iri carpet. tupe ipfungwa dzenyu pamusoro penyaya yedu.
Mati.
Ipfungwa dzenyuwo panyaya yatiri kukurukurai.
Pfungwa dzangu dziri kuti soni vanhu vari kunze vari kudiaspora vanofanira kungovhota sezvo iri kodzero yavo according to the constitution. Izvi zvokubhuyirwa ka kana mbavha dzakaro chibadzi rongobatwa handed of the court. I remember in 2008 MDC yakahwina but still vakangorambirwa mukana wavo kuti vatonge.
Saka hamufunga kuti zvinodzokorereka futi here izvozvo?
Apa tombozama mamaitiro apa. Takuti teyanguruve takakurura hembe because pamwe dzaihwa muhwema hwekupfeka hembe takuti yatakatisina kupfeka.
Munonzi muri kuita zveuroyi munobatwa mukoma mapfumo. Asi konyaya iri kutaurwa nevamwe vari kuti aiwa kudiaspora kunogona kuita mukana wekuti chii sarudzo dzibirwe uyewo hurumende yakazivisa kuti hakuna mari imi munoti iwo
kokunoku kwaimbobiwa mapairirwa maelections kwakuri kunze here mikana yacho nenge yakangofanana ne50-50 mwena mwena chete hazvinoti wakareba sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru kunze kuti kana mune mubvunzo kuna vamafumena vasande tinenge taakuonekana zvedu asi kana mune mubvunzo munogona kukanda.
Ndichambofunga ndafara zvikuru kutaura nemukoma Jonga. Thanks a million times. Chirongwa chino chitsigira zvikuru nokuti chinobwereketa zvomene ni pachivhitori ndo wakunakigwa.
Ndazviona kana kugwagwadza mambomira kugwagwadza. nhare yavo yabva yakata. Ndimukoma Meja Mapfumo vari kumasvingo vari kuti ndivanoonakidzwa nekutsigira chirongwa asi vari kuti aiwa ngatipei mukana vari kunze. Let's give those people in the diaspora that opportunity to cast their votes, is their right. Even if rigging happens, it happens, because he says if rigging can happen in Zimbabwe, well, what can stop it from happening outside? But we should not disenfranchise those people who are outside the country because of rigging, Chris.
Yes, Jonga. Let's go back to Mr. Mafume. Mr. Mafume, we have almost maybe around 1 year to go to the next elections. But do you think that this effort for the diaspora to be able to cast their votes will be possible within that time?
Yes, it will be possible. If you look at it, as we stand right now, everyone in the country is not a registered voter, except vanhu vakavota by election. So the whole country has no voter's roll as we speak. No one in the country is a registered voter. So tese tiri kutanga kuregistiwa pachatanga process ye biometric voter registration app. Ndo pachatanga kuregistiwa nyika munhu wese tikishiri nyika yese kuti ange ave voter. Process iyi yakaitika kunyika dzakakura kudarika isusu dzakaita sana Kenya na Nigeria kune millions and millions evanhu. Vakakwanisa kuregista vanhu ivava muperiod inenge ye 6 months. Isusu muZimbabwe tinogona kutoregistana muperiod inenge iyo 3 months. Tinenge tatopedza kuregistana whether tiri muno muZimbabwe kana kuti tiri kunze kwenyika. Mishini yacho ikashanda zvakanaka, vanhu vakabuda muZimba vakaenda vakandoregister, and ndo zvinhu zvatiri kukurudzira vanhu ngavasangotsoropodza, ngavasangofunga kubirwa, kuti ubirwe ndokunge une mari mupocket. Saka usatika kugadzirisa mari inopinda mupocket uchiti ichangozobiwa, nokuti inogona kusabiwa worega kuita upfumi. Saka kuti tibirwe vote, tofangwa kunge tichinge tichivota tiri maregistered voters. Ngatimbotangira ipapo tozodzivirira kusabirwa. Saka vanhu ngavange vachiziva kuti pachatanga voter registration apa, munhu wese muZimbabwe iko zvino haana kuregistwa kuvota. Vanhu ngavapabate ipapo. Saka pachaitwa period iyi yekuvote, yekuregister kuvota, ndo pachange pacharegista munhu wese kuti ange achikwanisa kuvota. Saka neve kudiaspora avo vanogona kutozviita faster than us. Kune technology yakati simbei, kune transport dzakati wandei, and munokwanisa kuita zvinhu izvi in a shorter time than isusu vari muno muZimbabwe.
Aiwa, maita basa vaMafume, rambai muri parunhare. Tine muteereri Chris.
Yes, Jonga. Silo Honest ose South Africa. Kunjani Honest?
Ngikona linjani ba?
Hayi, siyaphila. Kunjani South Africa?
Hayi, South Africa siyaqhuba ba.
Ungasiphi imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje kudwi?
Okay, ngiyabonga baba. Yazi ukuthi ngiyabona baba idiaspora vote siyayidinga mpela kakhulu. But ngibona ukuthi mina maybe technically ingathi izoba inkinga. Ngoba ama election eZimbabwe are constituency based. Uma maybe masingazivotela umongameli welizwe, yebo ye. Mara mase siya kuma MPs nama councilor, ngoba lolu khetho lungathi nje lujwayele ukwenziwa same time. Ngibona ngathi kuzoba nenkinga lapho, ngoba i-polling station isithe zobuyivulwe eJoburg. Siyabona kunomuntu obuye eCholocho, kunomuntu obuye uZumba, obuye eMaswingi, obuye eMtare. Bazoba nama-ballot box, nama-ballot papers amangaki, or ama-book amangaki, yabona?
Hayi, kodwa ngibambe kancane lapho. Okwenzakalayo nxa sikhangele labo amazwe avunyelwayo, maningi avunyelwayo ukuvota, i-constituency ayisikho ukuthi iyabe i-represented kumbe imelwe emazweni la abakhona. Okwenzakalayo ukuthi bayavota e-embassy. I-embassy iyabe yiyo i-constituency yabantu abase-diaspora khona.
I-embassy?
Ye, i-embassy.
Afithi ke baba, i-embassy mina ngifuna ukuvotela u-MP oseCholocho ngithi. Ngino mfowethu naye ungemva kwamelayini naye ufuna ukuvotela u-MP wakho oseuZumba. Angithi uyabona ukuthi nje i-ballot paper, that means ukuthi i-embassy khona lapho each and every ballot paper imele ibe khona lapho e-US eZimbabwe kuma-constituents wonke. I-embassy imele ibe lawo, so imele ibe nenqwaba yamabhuku lapho.
Yeah, I asone mwaba ngoba kathe santi kusebenza imchina baba. Imchina le yama computer le ayiso ayifuna amaphepha amaningi. Iyafaka.
Angithi baba bethi imchina le ingathi ngiyokuregister kuphela mara mase siya ku voting izoba manyali. Ngingazi khona lapho mithi mhlawumbe ziyasithiya lezi ndaba ngoba sometimes yake sisalele kulezi ndaba ngoba bengizwa ngani bathi le mtshina nje izoba i-voters roll mara mase sibuya ekuvoteni kunganti kuzoba manyuali ukuthi uyophiwa i-ballot paper lakho ungena ku-election booth yakho ufake u-X wakho lapho o-choose khona.
Hayi uyazi
if i-electronic my electronic i-right mara if i-manuali technically inenkingi.
Yeah, hayi uyalolokhu lalele sizabuza umbuzo ingcwethe silazo lapha silo mnumzana Promise Sunday lo mnumzana Jacob Mafume uMafume ligqetha njalo uyazi into ikhona kokuvota sizambuza uza kuphendula.
Okay baba ngoba ku presidential hayi ngiyayibona ngoba ka presidential is national but la manya ma representative ngibona ngani kuzoba inkingi. Ngiyabonga ngizolalela baba.
Hayi sibongile kakhulu. Yes, jonga Mr. Honest, yes, got a very honest question. You know, yeah. He says since this biometric has been said that the biometric system is just the you know,
the registration
not the voting. So, Mr. Mafume, I promised to ask on behalf of Mr. Honest the question that what happens if, say, they approve the diaspora vote and it's not electronic, it's, you know, using those ballot papers. And so Mr. Honest was saying, since this is a general election where you have the councillors and so forth and so forth, so you have all these mountains of papers, which makes it very easy for you know, manipulation. What's your take on that?
Oh yeah, no. What is the biometric? What we are having, we are not having biometric voters voting. We are having a biometric voter roll. So there is a difference. We are not going to adopt a biometric voting at this stage in Zimbabwe. Saka tichangu, we will be voting as we have always been voting. Where we go into a polling station, the papers are counted at the polling station, and everything is done and finished at a polling station. So there is no biometric voting. There is a biometric voter registration. In other words, we will keep voting as we have always been voting. So that method really doesn't have much of a problem in terms of stakes and stakes of papers. Remember, counting is done at the polling station. Will be done at the polling station. The number of people who have been voted will be seen by the agent, counted there, finished there, and stuck at the polling station.
The other question
at the end
that
of the process.
Mr. Mafume is on... this the next elections are going to be constituency based. So if you are in the diaspora, and how does this work?
How it works like, you know, what happens with the government people who are in the diaspora. The government people in the diaspora will have an address where they originate them, or a constituency where they identify with. And that constituency and that province or that ward is where their voter for the councillor goes, their voter for the MP goes, and ultimately the voter for the president. That's what happens with the government workers. I understand the dilemma of the voter in that he's saying, well, if you are not going to be living there and you have not been living there for more than 10 years, it might be unfair for you to influence a council or an MP because you are living a different reality. But currently, that is the form of diaspora voting that we have. In other countries, they have got an allocation for diaspora parliamentarians, where in know, they choose a diaspora parliamentarian who represent the diaspora in parliament and the president. In Zimbabwe, we don't have that, or the current laws do not allow that. All you need to do is to put in an address that identify where you originate from, and then you vote from that point, ward, constituents, and then presidential. And that is the current system that we have, unless the law changes or we agree or parliament brings another form of diaspora voting. That's why we are calling for a law to provide for the Electoral Act to provide for the diaspora voting, the manner and nature, while there's still time.
Okay, thank you so much. I hope Mr. Honest was listening there to your answer. And right now, Silom Laleli Jonga u Dr. Philip. Ogovlawayo, Linjani, Dr. Philip.
I think we've lost him.
We've lost him.
Okay, regarding Benda Kuna, Vasande Tieza Zakareku Zosa Pachurongwa, Dr. Philip. Vasande Manzwa, Muterera Taura Hishino, Arguti, Wongu, Kanaru Mutungamiru Wenyika, Shinogona Kureru Kakuti Warukunze Wenyika, Munogona Kufota. Asi, Kanairi Nyae Kuti, Murukufotera MP, Tishitarisa Nyika, Ndofunga Yashune Yashune, Ma Constituents Angashika Kana 210, Kana Ndisunga Kanganisi, Koto tine makanzura, akawanda makanzura. Nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari mudiaspora, munokwanisa kuzvimwe chivhota here zvese izvo. Nokuti kumusha, vari kuUMP muwodhi mavo vanobva vangovhotera kanzura ipapo. Hazvizoita kuti musanganise mapepa ekanzu kana kuti wodhi 1, wodhi 2, wodhi 3, wodhi 5. Vasandi.
Hello, mambo tikate ndijana.
Oh, mabema, okay. Ndani chibvunza kuti zvanzi nemuteerera mbotaura apo kuti nyaya yekuti vari kudiaspora munge muchivhota inogona kureruka kana muchingovhotera mutungamiri wenyika. Asi kana maakuvhotera nema MP, tinoona kuti nema constituents akati wandei, tine anosvika ndofunga kana 210 kana ndisinga rasiki kana kudarika. Mune mirwi nemirwi yemapepa nekuti muchavhotera zvakare makanzura. Munoti
izvozvo hazvina basa. Chokwadi chacho ndechekuti nyango zvazvo tiri mudiaspora, we have been keeping in touch with ma constituents edu kumamisha kwedu nekwatinobva kuti zvinhu zvakamira sei. Saka mukana iwoyo ngauvepo. Kana zviri kunzi izvo, ngatitangeni kuti tikwanise kuvhotera presidential candidates, then let it be. Asi kana muchiona kuti Zimbabwe is in the diaspora are contributing so much money back into the economy, it means we are very much involved. The Zimbabwean diaspora has contributed more than $1 billion in fiscal year that ended in 2015. So what this means is we are pumping in more money than any foreign direct investment that is coming into the country, and we cannot have our voices drowned. So this essence of saying that, oh, because you are not in the diaspora and how do you vote for councillors? Excuse me, my money that I'm sending in Zimbabwe is supporting those councillors. My money that I'm sending to Zimbabwe is being utilized to collect garbage and refuse, if at all it's being collected. Saka, we want to have a say in how our country is run. We know the people that are doing nonsense over there in our constituencies that are failing to run our constituencies right. We know people like Lokora proposing that school fees should be paid by God. And those people, we want them out of our constituencies where they might ever be voted. Like, we want to participate. We don't want just to participate for the matter of convenience when people and the government needs our money. We need to participate in also placing the right people in those councils.
Thank you so much, Eva Sandi Rambayimuri Parunare, Chris.
Yes, Jonga, Dr. Philip, usependukile ecingweni. Dr. Philip, sakwamukela kuhle.
Dr. Philip, sakwamukela kuhle. Njani baba?
Siyaphila. Singacela ukuthi ungehlisa ivolume yeradio yakho kancane.
Sokungcono?
Yes, sokungcono.
Okay. Bengicela ukuthi ngibeke umbono wami ngithi ngibibisela nje ngidana ku-program yayizolo eyokuthi asikho independence. Umuntu ose-UK eliZimbabwe ndiZimbabwe, umuntu ose-America eliZimbabwe ndiZimbabwe. So amalungelo ami lapha mina engiseZimbabwe kathesi kumele efane lo muntu ophandle.
mina mangivunyeza ukuvotela ukansela, mvunyeza ukuvotela uMP, mvunyela ukuvotelana. Lo muntu lana ongaphandle ngilungile lakhe la ukuthi avote.
Hayi kwezwakala.
So mase independent kuyi independent eqondileyo sibili. Ama umuntu oweZimbabwe engabe problem message uthi sina ngapha kumele ukuthi asithi.
Hayi
so angeke siye phambili mina ngokubona kwami ngone kulungiswa sibili ama election reforms lawa singakavuki.
Hayi kwezwakala, sibongile kakhulu ngombono wakho.
Bonile baba.
Okay.
Timbo zwakuna vamafume. Vamafume muri kuwanawo here rutsigiro panyaya iyo yekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota. Muri kuwanawo here rutsigiro kubva kumasangano akaita sana Nera nana Kodi.
Yes, hatiri kuwana rutsigiro vana Nera nana Kodi. Tinenge tirimo imomo mukodi tinema memorandum of understanding or a way of operating nenera nera nekodi zviri kusimbarara zvikuru kwazvo pakuti diaspora ivote. Tiri kuwanawo rutsigiro kuruzhinji rwemagroups ana Promise Sunday vanhu vaivo vari paradio ipapa variko kudiaspora ikoko vari kurwisana nekukakatavo jinda rimwe harikombi moto. Tiri kukomberana moto uyu kuti tione kuti tingasvika papi nenyaya ye diaspora vote. So we think that if we remain united, the biggest electoral reform that must happen in Zimbabwe is in our heads. We can talk about electoral reforms structurally. Yes, it's important. We can talk about electoral reforms in terms of implementation. Yes, it's important. But the biggest electoral reform that must happen in Zimbabwe is in the people's heads. And once we get it in our heads that voting and elections present the most peaceful way of transforming our society and our leadership, and that we must insist on doing it right at all costs, tinokwanisa iko kubetsera kubudisa vana veZimbabwe munhapwa mavakaiswa nevanhu veZANU PF nava Robert Mugabe. Tinofanirwa kufunga semaZimbabweans kureforma mumusoro medu. Once ta reforma mumusoro medu, tinokwanisa kuchinja zvinhu.
Aiwa, maita basa zvikuru. Rambai muri parunare. Timbonzwa kuna Comrade Banga vari ku South Africa. Makadi Comrade Banga.
Tunosimba makati kumkoma junga.
Aiwa, ndiri mupenyu kwazvo mukoma Banga. Comrade Easter, kuti maamuri muhere muhondo yechimurenga iyi kana kuti Easter orazouya nekuti muri kurwisawo muri pamuri ipapo?
Easter chete.
Aiwa, tipei pfungwa dzenyu mukoma.
Ya, ini pfungwa dzangu dziripo kuti inoziva zvakatiomei kuti vanhu vakawanda 4 million vatravhere kuenda kuZimbabwe kunongokasta vhoti kana kunorejista nekuzokasta mavhoti. Saka zviritori, I think zviri simbo kuti ballot box iroro sezvo rakasvika kudhara munomu, nokuti kana vari kuembasi vachivhota ka ngaringoitawo kuti vari imwe vacho vangovhotawo sezvavanongoita iyoyo, otherwise zvitori simbo izvozvo. Saka tinofanira kutovhota. Asi chimwe chinhu chandiri kunyatsoona apa ndechekuti ZANU PF hurumende yeZANU PF iri kunyatsoona kuti ine kaelementi kekuti vanhu vari kudiaspora vari against ZANU PF. Saka otherwise ipapo panonetsa kuti tihwine nyaya yakadaro iyoyo panopisete ipapo.
Asi imi Comrade, muchingozvitaurirawo pachezvenyu, muri against here ZANU PF?
Izvozvozvo hatingambotaura izvozvo, bhati ndo zvavari kuziva izvo, ndo zvavanazvo kuti vanhu vari kudiaspora ka vari against ZANU PF vakatendera vanhu vekudiaspora kuti vavhote, vari kufungidza kuti vanogona kudyiwa. Ndo nyaya hombe iripo, because munhu wese ari kupona through studio ari kudiaspora mostri anenge achingopopota nekutungamiriri kweZANU PF. Anomuona nyaya yacho panenge.
Saka zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iri?
Ayo, isusi kodziri yedu ngariuye ballot box kuno kwatiri kwachiko South Africa, Botswana, America, ngariende kana vakuembasi vachivhotera ikoko nevari ikoko vanofanira kutovhotera ikoko. Saka ngavauye mabiometric ayo tiregiste, ouya maballot tobva tavhota. Asi chimwe chinhu chandakamboona ndiri muZimbabwe imomoka ndechekuti maballot box anenge ari kumaremote areas, maopposition ngavangwarire ipapo ma opposition avagone kusupervise ma ballot box anenge ari kuma remote areas vozi vanocha kurohwa ende kunenge kune kurohwa kunenge kuriko ma remote areas ma town towns ndiko kakanaka but kana abuda apina ma constituency emtsango ballot box rinenge chitomondwa nevanhu vezanu PF chete vanenge varimo bodzi kumuka kuti kunenge ma ovet vanenge zvichiti ma ovet nechichi saka vatomboda kuona munhu ari aginiti vanhu yo ndakazoona zvakatoitika ndiri mu area imomo saka transport chine ma ballot box inofanira kumonitoring ma opposition ngavangwaririzo transport wa ballot box ka make sure kuti zvishoshwa rine vakamirira kumapato akasiyana
ndofunga vamafume vari kutonzwa kuvaruma kwamuri kwavaita nzeve ikoko
shoshwa haizi ndakazoona raichiitika inini kuti vanhu vemaopposions vanorohwa vanointimidita vanosvika zveshuwa but anozopera kuvhota kunozopera vatiza ezvinenge zvichiitika mumasango imo
aiwa tapanzwikwa mukoma hanzi chiri musaka saka achinozvinzwira ndofunga vamafume nevamwe vakateerera vazvinzwira thank you so much comrade banga
ndatenda zvamo
aiwa tinotenda Chris comrade banga is saying that I think the reason why the ZANU-PF government is not allowing or doesn't want the diaspora vote is because they it is afraid that those in the diaspora are against ZANU-PF or will vote against ZANU-PF. And then he also raised the issue of the staff at the embassies. If they can vote there, which means the ballot boxes are already there, the papers are already there, so what can stop people from going to vote there? And then he raised the issue of intimidation of opposition members who will be manning polling stations or polling posts in remote areas. He says people are being intimidated there and harassed. He witnessed some of those incidences, and he was urging the opposition to take heed of that in the coming elections. Yes, that's Comrade Banga. Yes.
Quite interesting. I have some messages, Chonga, from our Facebook. The first one is from Bon Pox, who says, it's constitutional that every Zimbabwean should vote in a general election. The current government is doing anything towards that. Very surprising. Are all diaspora people opposition? And then Gary Siringwani Ndlovu says, but diaspora voting will only happen to non-documented people who are in foreign countries. So to most people who are not documented, it's as good as nothing, which might give room to vote rigging should it take place.
Maonero avowa ndizvozvo regaiti munzwa mukoma Donald vari ku South Africa vari parunhare risati radzokera kune vadare vedu mukoma Donald maswera sei
ndazvera mukoma Jonga makadiko imina mukoma Chris
aiwa tiri vapenyu ndimukoma Donald Mboma here mamboma
exactly mamboma chaivo
mamboma chidzorai mbichana volume yenyu yakati kwirei
Alright, mkoma Jonga.
Mchidzora hanyi volume, mchitudza kuti munofunge iwe impanya yati kukurukurai.
Mkoma Jonga, zvinoratidza kuti hurumende yedu haikoshesi zvayo vana vayo vari kuzhe kwenyika. Vanotadza kuti kuda vakangamwa kuti takatuma vana kuzhe kwenyika haiti rugare inhamo. Saka kuti varegeze vana vari kuzhe kwenyika kuti kana mwana achichema ari kuzhe kwomusha muchiti baba hamuchiti hamuvhuri gedhe. Handizvi kuti zvorevei kana mwana achichema ari kuzhe kwomusha.
Asika vari kuti iwo aiwa mukana wekuti mudzoke kumusha muchivhota uripo munodzoka zvenyu movhota modzokera kwamamuri
mukatesa mukoma Jonga vanhu vakauya kunoti vane vamwe vakatiza zvemadhongi gwenyika vakatombopodza nepaburire vakapona nepaburire dzono kare vatotoziva vasingatodi kuhwa zvenyaya dzokudzokera kumusha nenhau yekusha zvemadhongi gwenyika izvi saka kana vava kuti ngavangopa mukana wekuti vana vari kudiaspora vavhote ndo zvakanyanya kunaka nokuti mari chachaivo matoziva kuti mari vanayo tinoziva kuti vanayo besides kuti United Nations ikauti kuti ivo vanayo mari totozviziva muchatoona kana marenja otengwa kana tatovadzi vachikambena vachirova vanhu vachatofamba mota dzamuchashiya kuti ndo nyika yairudza ina mari here mari vanayo asi vakachengetera zvimwe zvinangwa zvavo nezvirongwa zvavo isinoti kuti hakuna mari muzimbabwe mari irimo asiti ine zvainoshanda mari muzimbabwe haingoshandi zvezvisa zino mabasic needs yevana venyika haineyi naizvozvo ine zvimwe zvinenge zvine zvinobhenefita vamwe vanhu
mukoma Donald tina vajacob mafume vanove mutauriri webato repdp pamwe chete navapromise sunday vanovesa chigaro wezimbabwe citizens initiative mune zvamuda kuvabvunza here kana kuvarayira pamusoro peurongwa kana nyaya yatiri kutaurai
wangu ndinazo siyo maita basi
ngoti
yoda kutangane kuna vamafume vamafume ndino da kutenda basa ramunoita asi ndoda kuti paurongwa hwese humusakanga mwa mugoma nokuti kuma misha uku kwatakabva like zvindakabvako kumusha last ne Friday ndakatoona kuchirumwa ndizi vagwe vanhu vakutovhundusigwa ahead of nenyaya idzodzidzi vachitonzi vabiometric tichikuona vachitoudzwa izvi varito busy kutovhundusira vanhu izvezvi rati nao ndichaura kudai
sopadi
saka zvoitira kuti maresults achabuda muchirumwa ndizi vagwe constituency kamusamatarisira kuti anonge achi akavane zvakanaka paari hapana nokuti vanhu vatovhundusigwa already urongwa wacho usati hwavatangwa mugoma sande ndinongoti rambai makashinga muchingopusha kuti vana vari kuzhe vanzwikwe nokuti ndo zvoga zvingangoita kuti tibude munho nhamo yatiri
aiwa
asi pane panoda kutosungambira dzisimbe dzibate chaio
maita basa mukoma Donald thank you so much
ndatenda mukoma Jonga hango yanga yareba ndakatadza kutaura pa14 anniversary yenyu apa asi ndinofangwa ndine mashoko
aiwa chero makwanisa kupinda nhasi muchirongwa tinoziva vanhu vanokuzivai kuti muri mumwe vatsigiri vakasimba vestudio 7
aiwa ndatenda mukoma Jonga
maita basa mukoma Donald Chris mukoma Donald as you know is one of our yes, regular callers and listeners. Mm-hmm. So he was just saying there is a need for the diaspora vote, but he also mentioned that in his constituency in Zimbabwe, he says people are already being intimidated and harassed, and they are also told that being told that the new BVR kit system will show them who you have voted for, where you have voted. Maybe since time is running away, you can throw a question to
Mr. Sande.
Yes. Let's start
with Mr. Sande. How is, to put it literally, the temperature when it comes to, you know, the will for the people in the diaspora, Zimbabweans in the diaspora, to vote? Because, we have seen that the participation of, Zimbabweans in the diaspora in some of the issues concerning Zimbabwe has gone really low. What is your feeling about this issue?
Zimbabweans in the diaspora are very much willing and are ready to participate in elections, especially those that are going to determine their future. The more than 4 million Zimbabweans that we speak about in the diaspora, they are not out there willingly. They are people who have been displaced because of circumstances back home. And the fixing of the homeland is something of a priority to Zimbabweans in the diaspora. So because we are people that left a repressive state, you find that when the opportunities are availed to where we can actually stand and be able to cast our vote on the direction that our country should go, this is something that we are so much aching for. I, for one, I can tell you that I have got so much fire in my belly to fight this regime, and I'll tell you what, I'll be the happiest man to wheel Mugabe and his people into the Hague when that time comes.
Thank you so much, Mr. Promise Sande. We are running out of time. Can we have Mr. Mafume's last words?
Yes, what I want to say to Zimbabweans is that the time is now. We have to reform in our own minds. We have to remove fie, kuchka, ngakubve mfungwa dzedu. Ngatitarisirei kuti tochigadzirisira nyika iyi, togadzirisira vana vedu. Nguva yatagara tichitambura haifi yakadzoka. What we need is vekudiaspora, we need your assistance. Talk to your relatives kumamisha uko. Vaudzei, vatarisei.
Oh, thank you so much, Mr. Mafume. We have run out of time. That was there, Mr. Jacob Mafume, the PDP, that's People's Democratic Party spokesperson, and we had the chairman of the Zimbabwe Citizens Initiative in Florida, USA, Promise Sande, and all our listeners who managed to go through, thank you so much. The name is Chris Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemiri. Tosakana muzvirongwa zvinotevera zveStudio 7.